manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 21/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora inoita musangano wekupedzisa zvakasarira paCongress pamwe nekuzeya nyaya yenhengo dzinonzi dzombomiswa kuve nhengo. Mapurisa anoti achiri kutsvaga vanhu gumi nevanomwe vane chekuita nekushungurudzwa pamwe nekurohwa kwenhengo dzeCitizens Coalition for Change kumurehwa North. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora iri kusangana muHarare kuti ipedzise kuzeya misaridzirwa yepaCongress pamwe nedzimwe nyaya dzakakosha dziri mubato iri. Imwe yenyaya inonzi iri kuzeyiwa mumusangano uyu inyaya yekumbomiswa kuve nhengo kwedzimwe nhengo dzinosanganisira mutevedzeri wemutungamiri webato vaElias Mudzuri nevamwe vatanhatu avari kupomerwa mhosva yekuzvidza musangano. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwamashoko mubato iri vachengeta eguta vanoti nhengo idzi dzanzi dzinge dzichizopiwa mukana wekuti dzinge dzichimira pamberi pekomiti inoranga nhengo kana kuti disciplinary committee dzichipawo mativi adzo pasati patorwa matano. Musangano uyu unonzi uchiri kuenderera pakati. Kuti tinzwe zvizhinji ngatinzwei zvatawana kubva kuna maguta kusvika pari zvino.
Nasi tasangana semusangano weMDC takatungamirwa nedare reNational Council rinova iro ndiro dare guru rinotungamirira musangano wedu pakati pemaCongress anobatwa mushure memakore mashanu. Saka nhau huru yanga iripo ndeye kupedzisa basa ratakavamba patakaita Congress muna December 2022 gore rapera. Hatina kunga takapedzisa basa riri Congress kuburikidza nekuti nguva yatakapuwa maringe nezvematongerwo enyika takanga takapuwa nguva shoma haina kuzokwana kuti tipedzise basa redu rese reCongress. Takasiya zvinhu zvakanga zviri maringe nekunatsa bumbiro remutemo reMDC.
Zvii zvasungwa mumusangano uyu kana kuti mune zvamati masunga here kusvika pari zvino?
Nhasi uno tinofara kuti tagona kubuda nejekeso yakanaka maringe nebumbiro remutemo reMDC. Zvimwe zvezvinhu zvatanga tichibata zvizhinji zvatabata asi zvikuru zvikuru ndezvekuti nhau yemanominations kana kuti kudomwa kweutungamiriri hunofanira kuti hutungamire musangano wedu kunobva kupi. Zvinhu izvi zvinhu zvanga zvisina kujeka nekuti mutsika yeMDC kwaigara kuchinzi vanhu kumaprovinsi ndo vanodoma asi zvakanga zvisiri mubumbiro remutemo. Asi nhasi uno tinofara nekuti dare guru reNational Council ragona kuti ripe an adoption kana kuti ripe a resolution yaadoptwa nhasi yekuti zvamumutemo weMDC kubva nhasi kuenda mberi kuti maprovinces ane kodzero yekuti asarudze vanhu kana kuti utungamiriri kana kuti adome utungamiriri. Asi National Council yanga yagara irimo mubumbiro reMDC kuti inokwanisa kuita zvinhu izvozvo uye ndo zvatakanga takaita chiteedzera bumbiro redu remutemo weMDC kuti National Council ine kodzero yekuita manominations kana kuti yekudoma hutungamiriri. Ndo zvamakaona zvakaitika paExtraordinary Congress mushure mekufa kwavatsvangirai ndizvo zvakare zvatakaita paCongress takaita muna December. Chimwe chezvinhu chatakurukura zvakare inhau yekuti hutungamiri hwatichasarudza izvi tiri kuita maringe nekuti tigadzire mastructures edu adzokonoke nekuda kwedambudziko ratakasangana naro rekuzunguzika kwemusangano wedu uri kuratidza kuti uri kumuka zvakare uchidzokera kuva zimusangano ziguruguru riya raizivikanwa kubva kare nakare. Saka tava kuti kubva ku branch ward district province kusvika ku national tane makore atatemera kuti aya ndo makore anotasirwa kunzi munhu kana achifanira kunga achipinda musangano anofanira ngane makore akati zvinofambidzana nebasa ratakaita paya pataimbo kurukura chiti hatina kupinda mabai elections nekuti takanga tichiita inonzi structures audit tiri kunatsa musangano wedu kutsvaka kuti vedu ndavapi tipinde mugwara remusangano wedu weMDC ndo zvimwe zvezvinhu zvatanga tichikurukura muzuva ranhasi nezvechatawedzera namba kana kuti huwandu hwevanhu vanopinda mustanding committee. Standing committee inova ndiyo inoona maringe nekufamba kwemusangano zuva nezuva, inova ndiyo inozopota ichimhanara kana kuti inozopa kuzivisa kudare guru reNational Council. Tawedzera vanhu varimo mudare iroro restanding committee kuitira kuti zvinatse, taita kuti zvite mukana kuti pakanga pasina umiriri hweva vakaremara, umiriri wakakwana wechidzimai, umiriri wakakwana wevechidiki, umiriri wakakwana unotarisa matirimana ese nyika, kuti kuno vanobva kumatibeleland, kuno vanobva kumanikaland, zvichienda zvakadaro. Tanga tichiedza kuti zvese izvozvo zvinatswe nekuti tinoda kuedza kugadzira utungamiriri hunombundira munhu wose, all inclusive leadership. Ndo zvanga zviri donzo guru ratanga tichirangana nhasi pamusangano wedu.
Vanga vari mukuru muboka rekubudiswa kwemashoko mubato reMDC inotungamirwa nava Douglas Monzora vachengetai guta vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti achiri kutsvaga vamwe vanhu gumi nevanomwe kana kuti 17 vanonzi vane chekuita nemhirizhonga yekumurehwa North, uko nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakarohwa zvakaipisisa pamwe nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF masvondo maviri adarika. Mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vatatu vakasungwa kusvika pari zvino vane chekuita nenyaya iyi vakatomiswa pamberi pemataredzi mhosva. Vanyati vatiwo mapurisa ari kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa, vanhu vavanoziva kuti vane pfuti dzinogona kunge dzisina kunyoreswa. Izvi zvinotevera kukwira kwehuwandu hwemhosva dzinonzi dziri kufarwa munyika pachishandiswa pfuti dzisina kunyoreswa. Ngatinzwe hurukuro yataita navanyati pamusoro penyaya iyi.
Commissioner General vakataura kutanga tichiita senior service Inspector Maso hove avo vakapfurwa naJackson Muveri musi wa 13 January 2020. Kune vanhu vanenge vaine pfuti dzavo dzavasiri kuchengeta zvakanaka vopedzisira vadzibirwa zvoenda mhoko yematsotsi. Kune vamwe vanofamba nemotikari mudzimotikari nepfuti mudzimotikari dzinozobiwa futi nematsotsi. Kune vamwe vanoti hama ikafa havaendesi pfuti kumapurisa, asi mutemo munhu ngadziende kumapurisa. Kwozoita vamwe vanoda kusinagura pfuti mabhodha. Zvinhu zvakawandisa izvozvo. Kwozoita vamwe vanenge vari pamabasa masecurity guard vanobirwa pfuti. Saka munofanira zvinhu zvakawanda zvinenge zviri maoko makororo. Asi tiri kusunga
tingaona here pachidaidzirwa zvakare imwe Amnesty, nekuti tinoona kuti kwakamboitwa Amnesty asi kwakangowanikwa pfuti dzichisarendwa 538 chete.
Nyaya iyoyo tinoisiyira kuna Commissioner General wamatanga kuti pavanenge vachitaura nemutungamiriri wenyika, mutungamiriri wenyika vachati imwe Amnesty iwepo here kana kuti kwete. Saka pari zvinezvi hatikwanisi kutaura kuti ichange iripo kana kuti ichange isipo.
Kwouyawo nyaya dzekusungwa kwevanhu, pane vamwe vari kuti mapurisa ari kunyanyosimbira kusunga vemapato anopikisa asi vebato riri kutonga vachiita misangano nguva dzavanoda. Munotiiwo semapurisa?
Vanhu vanotaura ikodzero yavo yekutaura, asi kazivai kuti pakaitika ruzha rwekwamurehwa takasunga vanhu vatatu vanosanganisira vamwe vanhu vane zvinzvimbo tavaendesa kumatare. Izvo tiri kutsvaga vamwe 17. Saka hatina vatinombosarudza kana mhosva yaparwa yaparwa. Chinoita pakuseriseta kwenyaya zvinodawo vanhu vanenge vachitiwo ndo vakakanganisirwa vabatsirane nemapurisa, ndo zvinozviita kuti nyaya dzisandosanika.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vekumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union rakaita musangano nevamiriri vemabhanga veBank Employers Association of Zimbabwe nemusi wechina wekuziya kuti vashandi vangawedzerwa mihoro yavo riini gore rino. Asi zvinonzi vashandirwi vakatsika madziro vachiti vanokwanisa kuwedzera vashandi vavo mari kamwe chete gore rino, izvo zviri kupikiswawo nevashandi. Mapoka maviri aya ari kutarisirwa kusangana zvakare nemusi wemuvhuro svondo rinouya kuti vaenderere mberi nehurukuro idzi. Taedza kuti tinzwe divi revashandirwi panyaya iyi, asi sachigaro vesangano rinomirira vashandirwi vasimba makombera vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatakavatumira. Tabata vapita mutasa avaimirira vashandi mumusangano uyu.
Ichokwadi, tava nemusangano wekuti tange kuongorora kuti gore rino zvarinotanga vashandi vachanga vachitambira mari dzakamira sei. Sezvatinoita makorose kuti panotangwa gore tinoungana tichibvumirana kuti zvinhu zvafamba kubva gore rapera, mitengo yakwira, asi mari yavanotambira yaramba yechingodyiwa. Saka ndidzo nyaya dzatanga tichikurukura tiri pasi peNational Employment Council yekumabhengi nevatinoshandira.
Saka zvii zvabuda mumusangano iwoyu vamutasa?
Takachamadzwa navatinoshandira vachiti vanoda kuti vashandi vawedzerwe mhoro yavo kamwe chete pagore. Isu takatarisa mamiriro akaita kunze kuti mitengo iri kukwira zuva rimwe nerimwe, zvinhu zvese zvazvo. Uyezve takatarisa kuti nyika yedu haina kugadzikana, upfumi hwenyika hauna kugadzikana, mari yemuno iri kupera simba zuva rimwe nerimwe, mainterest rate akakwira zvakanyanya. Saka hazvikwanisiki kuti munhu awedzerwe mari yaanotambira kamwe chete pagore. Tanga tichivabvunza tichiti, imi ndimakafunda, munoona zvichikwanisika here? Havasi kutipa mhinduro, asi vari kusimbirira nyaya yavo yekuti ngaawedzerwe mari kamwe chete pagore.
Ko, makore adarika maimbobata sei nyaya iyoyi vamutasa?
Isu takagara tafuura zvekuwedzerana mari kamwe chete. Gore rakapfuura tainegosheta tichiwedzerana mari pakota imwe neimwe.
Saka imi sevashandi, imari yamuroda kuti munge muchiwedzerwa nayo?
Takagara taonesana kare nevatinoshandira kuti nemamiriro aita kunze hazvichakwanisika kuti vanhu vatambire mari yemuno, asi vanhu vanofanira kuti mari dzavo dzive dzemari yekunze kuAmerica. Tichitarisa kuti vanotambira mari iyi, munhu wepasi taiti isu anofanira kutambira mari inoita 636 American dollars. Iyi mari yatakambenge tichitambira kumashuroko muna 2018 zvechidzoka. Saka takati dai matidzorera pamari iyoyo, zvoreva izvo kuti kana mari yemuno ikapera simba, asi mari inotambirwa nevashandi haichaperi simba.
Saka zvii zvazosungwa mushure memusangano uyu?
Tawirirana kuti tombotura mafemo, tombozeya tichitarisa nekuongorora kuti zviri kutadza kuwiriranwa ndezvipi, uyezve kumbodzoka kune vanotituma vatinomirira vashandi nevanotumawo avo vatinotaura nawo vashandirwi. Asi todzokazve musi wemuvhuro tichiedza kuti tione kuti nyaya iyi tingaitseketudza sei. Saka ndopatichiri.
Vanga vari vaimirira vashandi mumusangano nevemabhanga vaPeter Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guruko dokota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nasi vabatsira kuambwa kwechirongwa chitsva chekuiswa kwemagetsi kumaruwa muSenegal. Icho chichasvitsa magetsi kuvanhu zviuru mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350,000 panguva imwe chete chichiwanisa vanhu mazana mashanu mumatunhu gumi nemana mabasa muAmerica. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya wewe Studio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Edna Madondo vanova ivo chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara muSouth Africa. Tichange tiri kunzwa zvavari kusangana nazvo semudzimai imomo muSouth Africa gore rino ra2023. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Madondo. Mungatitsanangurire kuti zvii zvamuri kusangana nazvo semudzimai?
Gore rino iri igore rakatomera vana mai, nekuti igore risina kugadzikana, risi gore rakariri raita tinogadzikana muno muSouth Africa nenhau yemapemit.
Zvakamira sei panyaya iyoyo yemapemit?
Nhau yemapemit haasi kurinyu hongu maagendi aripo, maagendi ari kumiririra vanhu, asi hazvisi straight kuti hongu unogona unobhadhara mari, asi iyo government pachayo kana ichitaura kuti kana usina maqualifications aya hauwani pemit. Saka unongona kuti ungorasa mari paunoisa mari kumaagenti. Saka kusvikira pana June apa te tatosvika panguva yakaoma kuti zvinhu zvakudhipenda nemurungu wako waunoshandira kuti anoramba achikuda here, bekauti vazhinji tiri kuperegwa nemapemiti muna June.
Maagenti aya ari kuti ari kubatsira vanhu vanenge vari kuti zviri kufamba sei, vari kuita sei?
Maagenti ari kuti ari kubatsira vanhu nemari yaunobhadhara senge 1500 wabhadhara mari iyoyo, voti wofila mafomu acho avanokuudza kuti wofila mafomu, vozokuudza kuti zvokupindura kuti inenge aseptwa here zvaunenge wakataura. Asi iwewe ka sekuziva zvakangotaura government yeSouth Africa kuti chatiri kuda tiri kuda maskills asimo muno muSouth Africa. Kaningati domestic worker, vanhu vamuno muSouth Africa vanogona ita domestic worker. Maticha vanenge vatotaura kuti isubject ripi rinonetsa maschools. Kana riri subject rine maticha ari munomu emaSouth African, hapana paunoona permit. Kana ari mageneral hand, hapana paunopiwa permit iroro. So mapermits ari kupiwa mabasa anonetsa munomu asingakwanisi une vanhu vakawanda vanhu vari muno muSouth Africa. Ndo mutemo uripo.
Zvamira zvakadaro, imi muchaita sei manje, uyezve magara kwenguva yakareba sei imomo muSouth?
Inini ndava ne 10 years ndiri muno muSouth Africa. Inini ndakazvimirira ndega, ndisingamiri mamwe madzimai. Ndeche kutoti kutotanga kutoendesa zvinhu kumusha kutsvika pana June usare usina kana chinhu. Kana ona zvisingachaiti wopinda murodhi woenda kumba.
Makatomboenda here kumusha kuti munoona kuti kwakamira sei, kunodzokeka here? Nekuti mamwe madzimai ari kuti takasiya zvinhu zviri manyama amire nerongo.
Ndakabvako kumusha zvinhu zvakaoma tete, handisingati zvinhu zvakanaka, asi hatina zvatingaita. Chongunojairanawo nevamwe vari ikoko, zvinhu kumusha zvakaoma. Ndandiriko December chero chokutengesa chaiko, munhu wese anongotengesa. Kana nyika ichingoti munhu wese anotengesa, hapana business kwarinoenda. Vanhu ngavaende kumabasa, vanotengesa voita vashoma, ndokuti business rekutengesa risimukire.
Makanga makatakurawo zvekunotengesa here? Zvakafamba sei?
Ndandakatakurawo zvandandakatakurawo zvishoma hembe sandakanozamawo kutengesa, asi handina mbotengesa because maprize ariko kumusha arikangofanana neandakatenga nawo munhu. Saka unotoshaya kuti kuri kuzviodherei tore kedza kuri nani, because vanhu vari kutengesa kumusha vari kuhodha mutaundi, mapurize acho ari kunohodha neakafanana neari muno.
Semudzimai mungati imi munoona remangwana rakamira sei?
Inini semudzimai ini ndiri kutoti eno zvatiitira zvakanaka, taonawo mabasa kumusha, takwanisa kugara nemhuri. Ndozvo handinochemera kuti mabasa akawanika, tikadzokera kumusha tikanogara nemhuri. Ndoona zvakanaka, chero vari kumusha vacho havasi kukwanisa kugara nemhuri. Ndo dambudziko rinana mai futi vari kumusha. Ndosaka vana vazhinji mazuva ano vachisvuta, vachiita misikanzwa, vabereki hatichakwanisi kugara nevana, tangofunga mari. Saka ipapo kana government yedu ikanaka, handidzi chombo changuwe ugane vana munu kwa inda kubasa wakoto kombo changuwa nevana because teme andaka wana panguwe andi andike ku Zimbabwe banamai vano budana 6 pachumuki na kumarket kundotenge kuzoka mumba kuzoka na 9 saka nguwa ne mwana una teo jono tukutuwa wani teo tujiborara mangwana kutuwa mga na 6 zota mbuzikora ndaka wana
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai amai Edna Madondo. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutanganya huye ndiri muWashington. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che our lives upenyu wedu. Nasi tine hurukuro nemukuru wesangano rinorwira kodzoro dzevanhu reZimbabwe Divine Destiny, Bishop Anselmo Magaya, tichitarisa kutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzoro dzevanhu munyika.
Zvinosuvisa zvongade zvekuti hurumende yeZimbabwe inotungamirirwa naEmmerson Mnangagwa yasvika pachinhano chekuva neutsinye hwatisinganyatsorangarira kuti hwakamboitika here. Havari kuvhayoleta mafounding principles enyika yeZimbabwe kurwa kwavakaita hondo. Ini ndinorangarira ndandiri chikomana chidiki tichitomanikidzwa kuenda kumapungwe vachitidzidzisa nyaya dzekodzero dzevanhu uye kuti vari kuda kurwira Zimbabwe ine vanhu vakasununguka kujoina mapato avanoda nokuvhotera pavanoda. Izvi ndo zvinhu zvava kupwanya nokupwanya kunotyisa uye kunotsirisa. Saka tinoshuwa chose tinonzwa kusafara nokuda kwemaitiro akaita saiwayo.
Ndepapi chaipo Bishop Magaya pamukati pari kushikorwa kodzero dzevanhu nehurumende, nekuti tinoona kuti vanhu vari kusungwa votopiwa mukana wokuenda kumatare edzimosva vachinozvidefenda ikoko.
Bodo, zviri kuitika ndezvokuti chokutanga vanhu vari kutyorwa kodzero dzavo nokuti zvavari kusungirwa zvacho in the first place hazvifaniri kunge zvichisungiswa and munorangarira kuti vanhu veZANU-PF nevanovatsigira vanogara vari pamuzinda weAmerican Embassy vachidemonstrator against my sanction. Asi vamwewo zvavo vakada kudemonstrator vachienda paparlament paya vanorohwa zvokurohwa zviya zva. Saka ipapo vanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo vemaoppositions vari kurambidzwa kusangana veZANU-PF vachisangana pamadiro. Uyezve tiri kuona kuti kunyange zvazvo vamwe veZANU-PF vachitaura mashoko eviolence akaita sokuti pasina chamisa uye ngaafe vanhu vava vasi kusungwa. Asi vanhu vakaita sana Job Scholar vachisungwa. Uye chimwe chiri kuitika ndechekuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa pakuti havasi kubvumidzwa kubhadhara mabills nenguva, zvikuru sei takatarisana nenyaya yaJob Scholar nevamwe vakamboyawira vari mujere. Saka kodzero dzevanhu dziri kutyorwa dzakawandisa.
Kune vamwe Bishop Magaya vanoti vamwe muZimbabwe vanoshandisa nyaya yekodzero dzevanhu iyoyi kutyora mutemo, vachiti vakatyora mutemo wobva vati ndo vatyorerwa kodzero dzavo. Munoti iwo?
Aya manyepo, ngavatange vatyora mutemo vacho vozosungwa, kwete kuti kusungirwa kuti vanga vachazotyora mutemo. Ndiri kunzwa kufiriswa chaizvo nezviri kutaurwa kuti vanhu vakasungwa kubudiriro vakaita musangano nechinangwa chokuda kukonzeresa violence. Vazva sei kuti zvindo zvauruda kuita izvi. Varegerei kuti vanhu ava vaita zvavari kuita kana vachinge vakonzeresa violence, kana vachinge vatyora kodzero dzavamwe dzeni vozovasunga. Saka iwayo inongori pretext yokuti vanhu vaite violence nokuvaioleta kodzero dzevamwe.
Totarisawo nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu repreliminary delimitation report. Tiri kuonawo kunge risiri kuita kuti vanhu vange vachiwirirana kubva kune vemapato ezvematongerwo enyika vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe chete naivo vezekiwo vane zvavari kutiwo isu tinongozviita nekuti ndo zvatinopiwa nemutemo, asi vanhu vasiri kuwirirana nazvo. Munoti?
I think just yenyaya yawabvunza yakamira so. Vanhu vasiri kubvumirana pamusoro preliminary report zvikonzero zvavo zvakasiyana. ZANU-PF haisi ready for elections. Saka vari kuda kushandisa gwaro iri kuti varatidze the state of unpreparedness, kuti varambe vari mukutonga kana vachitungamirira. Ndo makachiona kunyangwe vamwe veMDC ava vana Douglas Munzora neuyu MP wavo aitaura akasimba chaizvo. Unotori mukana wokuti varamba vachingori kuparliament davanoziva kuti munguva pakati maelections vanodyiwa nokudyiwa kukuru. Werezi vamwe vari kutonyatsoona kuti iri report iri riri kupa favor kune vamwe. Saka vanhu ndiri kuona sokuti vari kutrepwa nesystem sokutrepwa kwavakaitwa 2017 mukwa 18 November wokuti muri kukokorodzwa kuzobvisa vamugabe asine zvikonzero zvakasiyana, vamwe vachiita kuti ivo vagova nemukana wavo. Ndo chete nyaya iri kuitika. Pane nyaya yokusava nechokwadi. They are using facts in order to advance my ill intentions. Vari kushandisa chokwadi kuti vaadvance vanyeti.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vari parunaro Kentucky muno muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira zvapindawo pamusika kurwira kutenga vatambi vatsva zvichirwisana nenguva yekuvharwa kwemusika wevatambi uyu. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Cape United Chicken in FC Platinum zvabatanawo nezvimwe zvikwata kurwira kutenga vatambi vatsva pamusika zvakatarisana nezuva rekuvharwa kwemusika wevatambi uyu. FC Platinum yapinda mumba meDynamos Dr. Jarison Selemani pamusoro pamichengwenya uyo yatora kuvatidzani vayo veTriangle. Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMaxwell Matonzi vanoti zvikwata izvi zvinofarira kusiyana nekatsika kekuti gore negore vatambi vamwe chetevo ndivo vari kubva kuchikwata ichi vachienda kune chimwe chikwata. Vanoti izvi zvauraya nhabvu nekudzinga vatsigiri kudzinhandare nekuti hapatsina zvitsva zvavari kuona.
Ikona zvikona zvinyuwana ndo nyaya iripo kunyanya iyo. Kwata kuti tanzwa kuti hard live redu aku kwakati munhu atakaona kubva for how many years.
Maonero aya auyawo panguva iyo Roderick Mtuma uyo akatambira Dynamos muna 2014 akazoenda kuCapes United, Highlanders neLupopo yekuDRC adzoka zvekare kuDimbare. Zvasanganawo nemashoko ekuti Simba Bora neManika Diamonds dziri kurwira kutenga Divon Chafa weCapes United uyo akatambira zvekare Dynamos, FC Platinum, Ngezi Platinum Stars uyezve adzoka kuCapes United kechipiri. Asi Highlanders yasiyana nenzira iyi mutauriri wechikwata ichi Muzvare Nozi Maposa vachiti ivo vatenga mutambi wechidiki Calvin Chigonero kubva kuTalent Vision. Pamusoro pezvo vanoti mwaka uno Highlanders iri kusimudzira vatambi kubva muchikwata chayo chevadiki vachiwedzera ivo kuti mutambi Jilen Yati atokwidziridzwa kare. Asi zvimwe zvikwata zviri mumagariro azvo emazuva ese zvichibuda izvo kuti Dynamos yatorera Black Rhinos Cape mudera masvondo mashoma shoma vachangobva kutora Eli Ilunga kuchikwata chimwe chechecho. Vavatidzani vavo veCapes United vawedzera Admiral Matope naInnocent Zambezi pana God Knows Murwira uyo vakatambidzwa neDimbare pasina muripo. Chicken Inn iyo yave nemurayiridzi mutsva Prince Matore iri muhurukuro yekutenga Emmanuel Mandiranga kubva kuCapes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera, regai tibotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anoti achiri kutsvaga vanhu gumi nevanomwe vane chekuita nekushungurudzwa pamwe nekurohwa kwenhengo dzeCitizens Coalition for Change kumurehwa North. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyemina Gaino Kumede Saidi.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesiShona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhlaka 21 kaZibandlela 2023. Igama nguGain Okumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Lokho abantu abathathu abanabathi bahambise ekhodi banika ezwa yalena i-remand case. Kulabanye badinga yabangu 17.
Isikhulumeli samapholisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi. Utheba lokhu bephakathi kophenyo lodaba lwabantu abaphatheka ekuChina amalunga e-CCC eMurewa North. Uthe kulabanye abalichumi lasikhombisa abasadingwa.
Sifo zakho inkomo yabo ivuthwe isibindi. Isibindi siyabe sivuthiwe, thiwa ngathi besiphekwa. So vele inkomo yakhona kungayi-attacka vele ayayisile. Mina kimi uzokufa e-4.
Umkhuhlane obangelwa yimikhaza owe-January disease oqhamuke esigabeni se-PBS e-Fort Rickson emangweni wensiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Kuhlelo abaculi bethu namhla sileqembu le-rumba elidabuka e-Cholocho elizibiza ngokuthi ezako bonke. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Isikhulumeli samapholisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utheba lokhu bephakathi kophenyo lodaba lwabantu abaphatheka ekuChina amalunga e-CCC eMurewa North kumaviki amabili adluleyo. Uthe kulabanye abalichumi lasikhombisa abasadingwa. Mayelana lodlame olwenzakala ezabelweni zeMatobo lensiza, uNyathi uthe uzakuzwa okuningi ngalolu daba kumkhulu wamapholisa esigabeni seMathebeleland South ngomvulo. Sizweni ingxoxo egcweleyo lo Assistant Commissioner Nyathi.
Sizabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi uSikhomishana jikelele, uCommissioner General, uzakhuluma yini lo mongameli welizwe uPresident Mnangagwa. So kuthi kathesi angikwanisi ukuthi ngimtshele ukuthi kuzakuba le-amnesty kumbe hatshi.
Imbhobho yonke yona le kathi ivele ivela ngaphi ngoba sokulamacala amaningi adalwayo abantu besebenzisa imbhobho.
Sihlala sikhuluma hlanguzulu ukuthi labantu abalamalayisensi ukuthi babe lama-firearms kumbe babe nembhobho kumele bagcine imbhobho yabo because lingananzela labantu esibatholayo bentshontshelwa imibhobho suku zonke. Abanye bayahamba bephethe imbhobho emotheni bangama sebephuma emotheni betshiya imbhobho. Ikhanya ukuthi imota leyi ile mbhobho amasela bangabuya baphonga ukuthatha mbhobho lo sebehamba imbhobho lo sebewusebenzisa ukwenza ama-robbery. Kulabanye ababona umnikazi wembhobho angapha kabasarenji imbhobho kumapholisa yethi umthetho utsho ukuthi umuntu angapha umbhobho kumele sihambe lawo emapholiseni. Njalo kulabanye esibabona ukuthi bayangena elizweni kumabhoda laphana besenzele yanesithina i-smart lane of weapons ikabopha abantu abaningi. So lingananzela kule izizathu eziningi ezenza ukuthi imbhobho ibe khona elizweni njalo imbhobho leyi iyangikhona abantu bayabehamba bengela license.
Sengibuya kudaba lalaba ababotshiweyo amalunga ebandla le-MDC ebuliriro kuliviki edluleyo athi atshaywa kabuhlungu ngamapholisa e-riot. Kungani amapholisa echaya abantu njalo lenzani ngakho khonokho?
Angila evidence ukuthi amapholisa achaya abantu e-TPC. Pho ngokubona abantu bekhuluma kuma-social media pages, thina umthetho utsho kahle ukuthi umuntu nxa elesikhalazo kumele ahambe ayobona u-commissioner jikelele kumbe u-officer in charge station eseduzane laye kumbe u-officer commanding district kumbe u-officer commanding province. Njalo umuntu ophena mina ngichayiwe lamapholisa kumbe lomunye umuntu ulelungelo ukuthi ahambe ayofaka i-report emapholiseni. So nxa kuyikuthi abe-TPC bathe bona bachaywe lamapholisa siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayofaka ama-report.
Kudlame lolu olwenzakala eMurewa North okungamavikana
amabili edluleyo selibophe njalo yini abanye abaphatheka kulolo dlame njalo baza kuya nini phambi kwamthethwandaba
sizofa abantu abathathu abantu abathi bahambise court banika ezwa leyani sifuna i-remand date kulabanye badinga yabangu 17
umbuzo wami okugcina ngodlame lwematobo olwenzakala ngenyanga kamfumfu u-October ensiza le matobo kungani kungakabotshwa abantu ngoba labo abachayayo bathi bona batshela amapholisa amabizo abanye ababebazi ababachayayo
kumele ngikhulume ne-officer commanding matsal ngamdinga on Monday ukuthi akhathele ukuthi indaba leyi ininjani kathesi
U-Assistant Commissioner Nyathi isikhulumeli samapholisa esixoxe laye esemtare ngocingo. Ivandla le-MDC liqhube umhlangano walo namhla lapho ebebecubungula okuthiyeneyo ukugoqela ukumisa kwesikhatshana amalunga ayisikhombisa etheswa umlando wokwephula imithetho ethiyeneyo ebandla leli. Omunye wamalunga la ongumgcinisihlalo webandla le-MDC kwele Melika umnumzana Dan Moyo utshele iStudio 7 kuliviki ukuthi umkhokheli webandla leli umnumzana Monzora akala mandla o akukubaxotsha ngoba yena engazange akhethwa libandla ukuba ngumkhokheli. Ngesikhathi singena emsakazweni umhlangano lo ubulokhe usaqhutshwa kodwa kubikwa bezamiswa phambi kwekomithi yokuqondisa ingxabano.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela nampala kubembula.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla umkhuhlane obangelwa yimichaza owe-January disease oqhamuke esigabeni se-PBS e-Fort Rickson emangweni weNsiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Lokhu sokuthiye izakhamizi ziwisa ezimathonsi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokunakekela izifuyo ezansi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa uthi umkhuhlane we-January disease usubulele inkomo ezingamatshumi ayisishiyagalombili 8 e-Fort Rickson njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zidibhise inkomo njalo nje. Lo mkhuhlane ubikwa kuqhamuke ngemva kokuba esinye isakhamuzi sithenge inkomo ebezivele ezilawo emashingo sasiletha esigabeni se-PBS ngaphandle komthetho. Ngemva kwesukwana inkomo lezi leza bomakhelwane zaqala ukufa buthumuthumu okwalumathisa lo mkhuhlane kulumango wahle wamemetheka. Umnumzana Themikosi Sifanda oyisakhamuzi se-Fort Rickson uthi selahlekelwe zinkomo ezine ngenxa yalo mkhuhlane.
Sifo sakhona inkomo yabo ivuthwe isibindi, isibindi siyabe sivuthiwe njengoba ngathi besipheka. So vele inkomo yakhona kungayi-attacka vele ayayisile. Mina kimi sokufe 4.
Unkosikazi Matilda Dube yisakhamuzi seFlabos eNsiza yena uthi njengabomakhelwane badlela evalweni ngoba lo mkhuhlane ulakho ukubafinyelela balahlekelwe zinkomo eziningi.
Besifisela ukuthi ngabe inkomo ziyahlatshwa kumbe zivikeleke kumbe abantu balalele imithetho yenale ukuthi endaweni kungaba le mkhuhlane bangaqumisi inkomo zisiza kwenye indawo kungela mkhuhlane khona.
Umnumzana Ezra Wadengo isakhamuzi eGungwe Gwanda South uthi lanxa lo mkhuhlane ungakafiki esigabeni sabo kube le mkhazi eminingi lonyaka kulandela ukubona kakhulu kwezulu.
Inkomo ezivelele emapulazini ngale lapho ngabe kula amabhufalo onyathi inyadizo ezisithwalela imikhaza lemikhuhlane etshiyatshiyene siyazama sibili ukuthi inkomo zidibhe.
Lanxa uhulumente elenhlelo zokudibhisa inkomo emaphandleni kwesinye isikhathi izifuyo zihlala isikhathi eside zingadibhanga ngoba kungela mithi. Ngokunjalo esinye isakhamuzi unkosikazi Thokozile Dube Mzingwane uthi kumele abantu bazithengele labo imithi yokunakekela izifuyo zabo.
Ikakhulu abantu sibili asifundeni ukuthi sithi sidibhise inkomo zethu emadibha, nathi ngapha lathi singethi imithi, ngoba lelani idibhe lingale vele iy'nkomo zakhona ziyadibha sibili, ziyahamba zidibha. Sasa uzabona inkomo lezi zigqhile umkhasi ungathi vele zanza idibha.
Ukuqhamuka komkhuhlane we-general disease esigabeni se-Fort Rickson sokuda lokwehla kwentengo yenkomo okwamagama, ngoba izakhamizi ezithengisa inkomo mahlayana nje zisesabela ukuthi zingafa yiloba nini. Nangumfuyi uMnumzana David Moyo.
Ngicela ukutshela ukuthi ibhaya elilapha lithenga inkomo eweya 400 kg, inkomokazi bayithenge $260, that is the highest. Ezinye bazithenga zigula $150, $100. Inkomo sokungasela option ezakhamuzi ezibona ukuthi zingaphelelwa zinkomo, ngangcono nje bathengise ngemali engathenga idonki. Iqiniso lihle zakhamuzi ngiyalincenga lapha elikhona, libone civil ukuthi alivumeli inkomo livala ngamabheshu, lingavumeli inkomo ezivela kulo mhlubulo wakithi, ngoba zithole ukufa okukhulu kakhulu.
Nake umkhuhlane we-general disease ubulale inkomo ezingamakhulu esikhombisa 700 ezansi emaNdebeleni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke u-Albert Ncube. Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane labesifazane empilweni.
Namhlanje sicubungula indlela abesifazana abaphathwa ngayo ngamapholisa, ikakhulu nxa besekela amabandla aphikisayo wezombusazwe. Sixoxa lo Nkosazana Roslyn Ncube, isikhulumeli sebandla le-Labour Economist and African Democrats, ILE, elikhokhelwa ngonkosazana Linda Masariva.
Yebo Sithandekile, thina udlakelo olwenzakale elizweni leluvele thina njengephathi yethu kasivumelani layo njengelidi, sithi khona akube lokuthula, akube lokuthula elizweni, abantu behambe bevota kuhle kungela kuyethuselana, abantu behambe kuhle bekhululekile bevotela upresident abamfuna, bevotela uMP abamfuna, singakhethi ukuthi khona iphathi iphe winileyo ukuthi noma uMP uphe owinileyo, sihambe kuhle abantu bekhululekile. Yiso isifiso sethu thina njengephathi, sithi hhayi udlakela lolu aluphele elizweni lapha. Iminyaka yonke kade silubona idlakela lolu liyenza ukuthi abantu kube lokufa, abanye nje bephongukufa nje kungalanto noma bayikhulumileyo beqambelana amanga ngokuzondana kwabo.
Liyavumelana yini labanye benu abe-CCC ukuthi bayahlukuluzwa ngamapholisa ngokubona kwenu, kumbe hhayi? Njalo lithini ngalaba besifazana ababotshwela, laba abathi ababanjwanga kuhle ngamapholisa?
Sithi khona hayi, akula muntu ofuze ebotshwe noma bona be-CC bengabotshwa. Sithi khona ababathiye bekhululeke beyenza ama-campaigns abo kungela kubophana, kungela ukukhangelana ukuthi khona wena ungephathi iphi kumbe ungezani PF ungaziwona ubotshwa. Sithi khona umuntu konke kabotshwe, engabe ngowezani PF mangaye phambanisile kabotshwe, engabe ngowe-CC mangaye phambanisile kabotshwe, noma ukuthi khona ngowe lidi mangaye phambanisile, sithi kabotshwe. Sithi umthetho kawusebenzi, kodwa hayi kungabe lenketa abachabe eyokuthi khona kubotshwe be-CC bodwa, ebezani PF ngazi bewone, bengazi bebulale, bengazi bechaya abantu kababotshwa. Khona pha eZimbabwe vele abantu besifazana babanjwa kuhle, especially ababeyenza i-politics, singaphonga ukuthi nje bayenza i-sexual harassment noma kungabe nje kuma-Twitter, kungabe nje any platform e-internet.
Ukubotshwa kwabesifazana laba kuthinta njani imindeni yabo, njalo kuzakhuthaza abanye yini ukuthi baphatheke kwezombusazo?
Sithandekile, siyabona lapho ukuthi khona umuntu ongumfazi sibili noma emzini nguye nje yabe bambe umuzi wonke. Sibona nje okungala mama khona, abantwana baya bengela kuthaba, abantwana bonke baya besebebunile. Kungathi umama engafa noma emzini ngalowo, siyabona abantwana bayasala behlupheka. Ngakho-ke mangamuntu wesifazane ngawo wabotwe kanje sejele abantwana bayasala sebenjani abantwana bayasala sebengabahluphekile bengasahambe esikolo bebengasafundi sibona ukuthi noma ama-homework sibili ayenzwa ngabantu besifazane ezindlini bayathethiswa abantu abangabafazi umuntu engaphonga ukukhuluma njengephathi yethu siyabona ukuthi khona kulesifazane eyabe ngupresident noma kuma-groups kuma-WhatsApp platform vele ngaphonga ukukhuluma abantu vele bayahlevele bekhuluma abakufunayo abantu nje bayabe bekhuluma baqandimbeni thina vele singama-domates ukuthi khona vele abantu abangafazi vela kulanto abangayenza njalo sizwa abanye besithi khona Africa is not prepared ukuthi khona ingabe ibuse ngumuntu ongumfazi amadoda vele ayalokhu ekhuluma izinto bekhuluma izinto ezi-abusive ukuthi khona siyenze upresident la bantu abangafazi beke bebuse ngokuthi sibona ukuthi izindlu zonke zivele zirunwa ngabantu abangabafazi akula muntu oyindoda ongayikhwanisa indlu naleyo sibona vele kubisela abantu abangabafazi wese bengabalotsholiweyo bayesaba ukuthi behambe befoward bebenza ipolitics babesithi khona uzathethiswa indoda yakho izakuthini two uyabethwa ngamahule wonke ama-abusive names ngenye into futhi ebuyisela abantu abangafazi imuva and siyekhangela ukuthi khona vele akula 50-50 leyo khona ku-constitution bayesaba abantu abangafazi ukuthi khona bengene sibili ku-politics siyaqindezelwa njengabafazi kodwa ukuthi bebebuya sibi bephambili sibili babesesaba khona ukuthi khona uyabe usuthethiswa uyabe usutshela isihule sakho ongazaziyo uyabe usutshela ukuthi khona umntwana nomntwana ulobaba wakhe all those denigrative words.
Lo Nkosazana Rosalind Nove isikhulumeli sebandla le-Labour Economist and African Democrats elite elikhokhelwa uNkosazana Linda Masarira. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonga uSithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondaneyo labesifazane njengenhlala yenza uChris Gande ulandela ngohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sihlaziya udaba lwamaphepha okuhlala lokufunda okusemthethweni eSouth Africa lolu daba selukhathaza ikakhulu abantwana besikolo okuthiwa kwezinye izikolo sebevinjwa ukuthi bayefunda ngoba abazali bengela mapermit.
Udaba lolu lubhahile babu uGandhi yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi ipermithi iphele. Lonyaka iphela ngoJune ipermithi le. So umntwana uyabe la engalanto ebhaliweyo ungakhumbula kawabhalwa ngamapermithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminista. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika ebhoda laphana udindele ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhlaka 23 January omunye kuthi February abanye bayafakelwa kuthiwe khona ngo-April. So abantwana ke bazithola besebunzimeni njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le-confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithini ngoba lama-officials awe-home affairs abakwenzayo kakuhambisani omunye uyadindelwa kahle omunye adindelwe sephiwe isikhathi esipinyiweyo omunye adindelwe nini ngendlela ezinjengazona lezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto ikakhulu abezikolo khona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni?
Ukuthi bathola amaphepha babuGande kunzima kakhulu kunjengokungena
kwekamela ikhanda lekamela lingena enaridini ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana abe lawo vele kuba into enzima kakhulu kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply i-permit yakhona izinto ezifunekayo kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha so awabantwana ke abanzima khonapho so ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ekuthini abazali bawazuze ngoba nxa umzali ewazuzile awabantwana abalula kodwa nxa umzali engawazuzanga awabantwana it's worse kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster into le ukuthi when ngama families that are being uprooted la yiwo a-uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lo msebenzi elizweni so akula muntu omfunayo so ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona
lo ke bekungumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala wogatsha olubona ngezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen ngomgqibelo oncedise ekusunguleni uhlelo lokulethela amagetsi amandla kagetsi emaphandleni kweleSenegal. Lolu hlelo luza kupha abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 amandla kagetsi. Njalo luzasekela imisebenzi engamakhulu amahlanu 500 ezabelene nezilitshumi lane 14 states kwele Melika. Kwezemidlalo namhla sikhangela okwenzakale kwezemidlalo kuliviki kwele Zimbabwe kanye lemhlabeni jikelele sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo uthandazani Zimbwa
Kwezemidlalo indaba ebeziphethe emathene abantu abaningi ngapha kwele Zimbabwe sengizigoqela ukubana iqembu leDynamos kulomkhosi ozokuba khona okuthakazelela ukufika kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha. Sizakhumbula ukuthi iqembu leDynamos lisungulwe ngo-1963 ngakho ke ngolwesithathu kuyona le iVikizi City 18 kuzibandlela wona lesikuyo. Iqembu leDynamos bathakazelele ukufikisa kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha.
Kulenhlelo na eziqoqwayo ukunanza iminyaka le engamachumi ayisithupha.
Sokulogatsha osolusungulwe lwe ukubana lukhangele inhlelo ezingenziwa ukubana kube lomkhosi omkhulu ugatsha abalubiza besithi anniversary celebrations organizing committee lona lukhokhelwa nguDenford Mtashi. Umtashi uthe kuqakathekile ukubana iqembu leDynamos libe lomkhosi wokuthakazelela ukufika kwabo iminyaka yonke le eminingi. Sizakhumbula ukubana iqembu leDynamos lifike esiqongweni somncintisano owesizwekazi se-Africa iChampions League lanxa njalo lafika lanqotshwa khona le ASEC Mimosa. Okunye obekusemathena abantu ikubana ijaha leZimbabwe lona elidlalela uyiqembu le-Aston Villa uMarvelous Nagamba sebethe adinge elinye iqembu njengoba khathesi ngozibandlela kuyisikhathi lesana sokubana abadlali benguqu bengatshintsha amaqembu abawadlalelayo.
Uye ozikhetheleyo ukubana usefuna ukuntshintsha iqembu njalo lo yibo abeqembu leAston Villa abatheka basamfuni.
Ukhochi wabo unaye Emery usethe yena hayi ijaha lethu leZimbabwe elidlalela iAston Villa lingadinga elinye iqembu bathi nxa bevala ukutshintshana kwamaqembu esekwelinye iqembu. Okunye okwenzakeleyo njalo siza kubona ukuthi abakithi bajabula kakhulu ngendlela iqembu lakithi le-cricket elidlale ngayo lincintisana leqembu le-Ireland sibanqobile emdlalweni we-One Day International odlalwe ngolwesithathu. Bathi ijikise izinto ibikhokhela iIreland nge 288 sokudlala abadlali abane, kodwa ngemva kokuna kwezulu basebe ncintisela ukuthi bafikise i 217 bakhona ukuyifikisa ngakho iqembu lakithi laselinqoba. Okunye okwenzakeleyo kumdlalo wenguqu, ugatsha lwe-SRC soluthole impumela yokuhlolisisa ukubana kuyini okungenziwa ukuthi kuncediswe umdlalo wenguqu, kodwa lithe liza kuma ukuthi liwufake emphakathini. Basanika abakhokheli bezimbabwe football association isikhathi sokuthi bahlolisise lokho okuyikho okutholakeleyo okungancedisa umdlalo wenguqu.
Uthandazani Zimbwa, intatheli izindaba yezemidlalo esixoxelayo ekobulawayo. Sizigqibe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sileqembu lerumba elidabuka eCholocho elizibiza ngokuthi ezaboko ezakobonke eselethule idlaladela lo lesihlanu. Untungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Umholi waleli qembu uBlessing Luphahla uthi idlalade labo leli lamukelwe kuhle kakhulu ngabalandeli.
Ngiyabingelela bakithi ngokuzithoba kuhle langokubonga ngizehlisa phambweni balandeli abahle ngesupport elinikeza yona. Nali idlalade lesihlanu elithi iDepression. Ithi Depression featuring umnyanga kaLaslo. Emculweni mina sengihambile manje sengihambile sengathi ngumkhwantu bomu. Idlalathi leli ngelesi 5. Ukhumbule ukukhumbula number 1 ubona idlalathi number 1 ayithi Xolisa featuring uThandi uDadewethu lapho ngasebenza khona lo mxolisi Mr. Bones. Kuzobuya ke i-album number 2 Selimathunzi. Webu album is album number 3 ethi lidlalelana ngegeja kusini. So kuzobuya i-album number 4 ethi efelwe ayibanjelwa mathu. Sozobuya ke yona manje Depression. Amuhla kunyane
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi kwakhala nyonini, imichibisholo, kwansuku zasa, iDepression, nayi luyahlabusa TSG, inkohlakalo kamfundisi, kanye lethi chukuchuku nci. Abangathanda ukuthenga umculo wakho Luphahla bawuthola njani?
Bakithi bawungakayitholi cela ukuthi uxhumane nami ku 0844 383835, 0844 383835. Uzozijabulela bakithi. Hayi lo wabethe umgidi kagqakezeli kodwa hayi manje ngibhayi. I'm not going to do that.
iqembu ezako bonke amadoda aphuma eJwane siyabonga ntungamili inkomo okwanamhla sokwanele bakwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.